A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 31st, 2017. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the solidarity rally held by ZANU-PF in support of the First Lady, Mai Grace Mugabe, after she allegedly assaulted a 22-year-old girl, Gabriella Engels, in South Africa. After finding her in the company of her sons, Robert Jr. and Bellamine, in a South African hotel. We're also looking at the role women play, those in the arts, in communicating political and social issues. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kohlwa olwesine lobo mama asihluzeni bo mama kulapho esithola khona uhlelo lwethu longo lesine. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join in the conversation right now.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com and www.voashona.com and www.voandebele.com. Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the solidarity rally held by ZANU-PF in support of the First Lady, Mai Grace Mugabe, after she assaulted a 22-year-old girl, Gabriella Engels, in South Africa after finding her in the company of her sons, Robert Jr. and Bellamine, in a South African hotel. We're also looking at the role women in the arts are playing in communicating political and social issues. What are your views on the issue, PJ?
And today, the South African president, Jacob Zuma, was quizzed on the role he played in facilitating the awarding of diplomatic immunity to the First Lady, Dr. Grace Mugabe. This is what he had to say.
With regard to Mrs. Mugabe, now, I'm not a lawyer. I don't know the point of law. And I was not involved in this process. How it has been done, I would be lying if I speculate. What were the facts that were put? Because I was not in that department dealing with that matter. So I'm not going to give you an answer that is not there. Thank you, Deputy Speaker.
Honorable Tlowama.
That there was the South African President, Mr. Jacob Zuma, on the immunity, diplomatic immunity offered to First Lady Grace Mugabe of Zimbabwe. And from what I heard, he actually ducked the question three times before he could be pinned down to answer the question.
Yes, very interesting there. Mm-hmm. And we had him giving his signature laugh at the end of the statement that there from Mr. Zuma, the president of South Africa. ZANU-PF yesterday organized a solidarity rally for the First Lady Grace Mugabe, which she did not attend. And critics are questioning the relevance of such gatherings. So that's what we're going to be looking at here, PJ, and also at the role that women in the arts are actually playing in communicating political and social issues too. Mm-hmm. What are your views on the issue? Over to you, PJ.
Stand-up comedians are having a feast or a, a good time going on about this issue here. Yeah, siyalambulela uhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama alapho ke esikhangela izangkathaze izandhluphe kanye lokuphumelela kwenhlelo zabo mama kungaba kusemabhizimusini akungaba kwezokuhlabela kungaba kwezompilo nje ekuphileni kwabantu sisithi asihluzeni bomama lamhlanje ke sikhangela ulokhe sikhangela udaba lolu olukankosikazi Grace Mugabe, umongameli Robert Mugabe. Yena ke ochiye echaye untombazana amthole elamadodana akamabili uBella Maine kanye lo Robert Jr. ewedeleni yakwele South Africa eJohannesburg. Ikho ke izolo ugcine ekhululwa akazanga abotshwe abotshelelwe locala laloba nje abantu base South Africa bebefuna kakhulu ukuthi ngabe uyabotshiswa amiswe phambi kwemthethwandaba kodwa ke umongameli Jacob Zuma ucineke uhunkumbe ngithi uhulumende wakhe akwa Jacob Zuma ucine umnika isivikelo esediplomatic immunity ukuthi angabotshiswa ngicala leli lokuchaya untombazana. Iko ka abantu abaningi kuba khubile kakhulu abase South Africa kwakhuba labase Zimbabwe okokuthi amabandla aphikisayo kwele South Africa lamhlanje abebuzisisa umongameli Jacob Zuma ukuthi kungani uhulumende wakhe engabophanga unkosikazi iGrace Mugabe. Iko ke yena uphendulile ngemva kwesikhathi eside lokhe bezama ukumbuza umbuzo omunye akumbe bambuze kabili kathathu ukuza aphendule esithi yena hayi yena asilogqwetha njalo akazi lutho ngalolu daba yena akazange kangenele abamtshela abasedalela eParliamente bathi vele wena uyamisaba umongameli Mugabe ikho ke uwenze njalo ukuthi unkosikazi wakhe engabotshiswa kumbe angamiswa phambi komthetho wandaba ngaleyo ndlela ke uvumela ukuthi umuntu wonke aphume elizweni lapha aphuma khona abuye azokwenza santando elizweni lethu akubakhubile ngempela abakhuluma kakubi ngakho kodwa ke izolo ngase Harare edolobheni le Harare abalandeli bezano PF babe lokufola babe lomkhosi wokufola babuthana esikolweni sabo sezano PF besithi bona basekela ukuthi unkosikazi Mugabe akabotshwanga njalo besekela lokuthi wahamba wachaya intombazana lo okade isona kodwa ke abangakuvezanga ukuthi kungani echaye umntana wabanikazi engachayanga labakhe abantwana xa kade ifuna ukujezisa njalo yena ngokwakhe kade engekho embuthaneni nona lo ukuthi abantu kade bezibuza ukuthi kade vele umbuthano lo kade ungowani sibisibili ukufola lokho asizweni intatheli izindaba yethu akade khona izolo ikufoleni kwabezana PF lokho.
Ingoma beziculwa beziveza ukuba ukhona okhulunywa ngaye lanxa engazange abethwa ngegama umsekeli womgcini sihlalo welinye icele labalwa impi yenkululeko elikhokhelwa unkosikazi Mandita Webby Chimene umnumzana George Mlala uchasisele uZulu ngesiqokoqela salokhu kufola okubizwe ngesiphangiphangi wathi yena labanye bakhe bengasoke bambukela nje unkosikazi Mugabe ochazwe njengomama welizwe ethukwa mihla yonke. Inkulumo yalo zithi ngumgcini sihlalo uQobo wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Mandita Webby Chimene ilandule udaba lochefu ebikwa yafakelwa umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wacina esiyakwelatshwa eSouth Africa. Oqondisa uhlangothi lwenhlelo zezanu PF enguye njalo umphathintambo wezenzakala elizweni uDr. Ignatius Chombo uxwayise abekade bekulo mbuthano ukuba mabazithinte lanxa ekhuthaze amapholisa ukuba abophe bonke abasebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ukuthuka lokweyisa inkokheli kakhulukazi umongameli Mugabe lomkakhe. Bebekhatshwe ngamapholisa abezanu PF befola bevelela ezigabeni ezehlukeneyo zedolobho ukuzabuthana esigodlweni sebandla. Isimanga ukuba amapolisa amanye ancitshe imvumo abasakhulayo bamabandla aphikisayo ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo ehofisini yommeli wakwele South Africa eZimbabwe bekhonona ngokuvikelwa kwankosikazi Grace Mugabe ekubotshweni ngoba engumkamongameli phansi kwesivumelwano se-diplomatic immunity. Bekuleziphathamandla zikahulumende, abaphathintambo abambalwa abangamalunga njalo e-Politburo kanye lozulu embuthanweni lo owenzelwe e-ZANU-PF headquarters lapho bekutshaywa izilogani zokuchothoza ukungezwani lokufuthelana ebandleni.
Ye lo ke ube intatheli zindaba yethu uMavis Gamala ekade khona lokhu kusenzakala ukufola kwabezana uPF izolo besekela unkosikazi iGrace Mugabe kodwa akakukhulumileyo lapho engunye ngubambileyo ukuthi balisile ukujengisela kwabasakhulayo abenera ukuthi labo bajengisele besekela unkosazana Gabriela Angels onguye watshaywayo kwale South Africa unkosikazi Grace Mugabe. From what I understand, Mav, from our reporter Mavis Gama, she was saying, ironically, yesterday the police barred the Naira youths from marching in support of Gabriela Angels, which they wanted
in
to
a counter
do, counter yeah mm. counter march to Miss Grace Mugabe's
very interesting march. PJ, I think you know that's what's coming from the ground where people are actually questioning that what's behind all these matches because like you're saying one of our reporters on the ground they were saying there was actually another march that was organized by Naira,
I think
and they were denied permission but ZANU-PF went ahead and actually had their own march. So that's what we're discussing here and also just the role that women in the arts are playing in communicating such happenings in political and social environments. Kune avo vachango pinda muchirongwa chedu nasi pano pachirongwa chedu chewomen's roundtable. Tiri kutarisa zvakabuda izvo nezuro pamusangano weZANU-PF apo vaitsigira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa uko amai Mugabe vakawana kwa ivo vachirova musikana kana kuti tsvara kadenga wechidiki Gabriela Angels mushure mekunge vaona mwana uyu ane vana vavo vakomana PJ Chatunga na Chatunga Bellarmine na Robert Junior. Saka ndo zvatiri kutarisa izvozvi kuti zviri kufamba sei uyezve zvakabatsira here kuti vange vane chiitiko ichi uyezve tiri kutarisa kuti mabasa ari kuitwa nemadzimai anoita zvemitambo akakosha sei munyika tichiona kuti vari kuwanikwa OPJ vachitaura nyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika pamwe chete nezvimwewo zvetsika nemagariro edu zuva nezuva. Regai timboenda kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasa anga ari kuchiitiko chanezuro tinzwe kuti zvakafamba sei.
Zvuru nezvuru zvenhengo dzeZANU-PF zvabva kumativi mana enyika zvafora kubva munzvimbo dzakasiyana siyana muHarare nhasi zvichiratidza rutsigiro kuna amai Mugabe pamwe nemurume wavo vaRobert Mugabe murongwa warongwa nechimwe chikwata chevaimbova varwi muhondo yerusununguko chiri kutungamirirwa naamai Mandi Chimene pamwe neprovhinsi yeHarare mubato reZANU-PF. Mushure mekufora kwadzaita uku dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zvitsigira mai Mugabe nhengo dzeZANU-PF idzi dzanoungana pamuzinda webato radzo pazotaurwa mashoko nevamwe vevatungamiri vemusangano uyu. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvitsoropodza tsvarakadenga yekuSouth Africa muzvare Gabriela Angels avo vanonzi vakarohwa namai Mugabe masvondo maviri adarika mushure mekunge vavawana vaine vanakomana vavo vaviri Chatunga Bellarmine naRobert Mugabe Jr pane imwe hotera iri mumusha weSandton muJohannesburg. Chimwe chezvinyorwa izvi change chakanzi Angels haazi ngirozi tinoramba takamira namai vedu. Vachitaura pagungano iri amai Chimene vati havadi kuona munhu anotosvorana namai Mugabe vachiti anenge ada kutuka amai Mugabe avo vavafananidza nambuya nehanda anenge atukawo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Mumashoko anga achiita kunge akanangana nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kufungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine muchetura pamusangano wakaitwa navaMugabe nevechidiki webato ravo kuGwanda masvondo matatu adarika amaichimene vatiwo vanhu vafanire kuti kana vachinge vakuvadzwa kwavanenge vari voya vachiti vakuvadzirwa mumusangano. Amaichimene vatiwo vamugabe havasi kuzosiyira mudzimai wavo matomhu sezviri kufungidzirwa nevamwe mubato rezanu PF vavanoti vave kuswero tisakaramata namai mugabe vachivatuka padande mutande mumisangano yavanoita pamwe nemavanofamba. Zvichakadaro, vanotungamira boka revechidiki muzanu PF vakudzana ichipanga vati vanoramba vakamira namai mugabe kusvika zvanaka.
Tanga tiri kukupai apo zvakaitika nezuro kumusangano wezano PF wokutsigira amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa. Uyezve pakutanga pechirongwa tanzwa isu kune mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachitaura ivo pamusoro penyaya iyoyi yediplomatic immunity. VaZuma tanzwa PJ vachiti ivo ivo havasi gweta uyezve havana kunge vane ruzivo kana kuti vanga vasiri pakati penhaurwa dzakaitwa kuti amai Mugabe vapiwa here diplomatic immunity kana kuti kwete, asi vamwe vari kuti
ende kasekero kavo kavaita kaya
vabva vaita kamwe kasekero kekuti vazhinji vari kubvunza kuti VaZuma vanga vachirevesa here paya kana kuti vangoita ivo kuti vanzvenge mibvunzo. Regai timbochingamidza vari pano palive feed yedu. Tinochingamidza Willard Zvidzai ari kuti Solidarity Rally Santa Mount say there is no rule of law in Zimbabwe. Some people are more equal than others. Moses Shumba, how can Zuma say that? Tinasisi Hildang Komo vari kuti vabva vataura vanendebele pichi nichakupa kuti uverenge. Willard Zvidzai vataurazve kuti Zuma is out of words. Leader of a country cannot give a satisfactory answer to his nation on at the world at large. Ndobva vata izvo hazvinaundifadza izvi. Kana muri pano palive feed yedu dzvanyai pakanzi share tione takawanda. Gideon Mahuka Zuva ari kuti yes, what Dr. Mai say did is disgraceful, but I think the issue was a civil matter which was hijacked by people who purported to represent the girl. Vaenderera mberi vachitaura zvakawanda. Achimwene Manyadza vari kuti watching in Chipinge, achimwene kwakadini kuchipingeyo. Hilda Nkomo ndabva ndaona achimwene vabva vadzvanya apo pakanzi like, aiwa saka tinoona kuti muri kutinzwa. Hilda Nkomo ari kuti so true, this was disgraceful as a mother of the country. Watching Mike Matena Orizidzo ari kuti watching from BW. Setswane Mandividza ari kuti vabva vataura ivo kuti zvakamira seiko ikoko. Tselani Mavindidze mai muga ndofunga ari kuti aiwa havasi kufara nezviri kutaurwa izvo naDr. Amai. Paul Mujuka ari kuti ataurawo zvimwe pamusoro paamai vari palifeed iyo, hatikurudzire kunyombana kana tiri kutaura isu nezviri kuitika munyika. Tauraiwo zvinobatsira uyezve hatidi mazwi anonyombana. Atwewo Nyakuritira ari kuti watching from Durban. Tina Gordon Pangeti, who has just joined us, Priska Butau, ari kuti pfe, aiwa, tinokuchingamidza imese muri palive feed yedu. Uyezve kana muri kutinzwa dzvanya ipapa pane malike nemalove, tione kuti aiwa muri kutinzwa. PJ, I think regai timboenda kune tane mumwe. Ndiri kunzwa kuti tine mumwe munyarikani wedu ari pano, saka regai tiende kwauri tinzwe kuti vari kuti chii.
Siyakwamukela Nkosazana Victress Matutu.
Yebo mani, njani?
Hayi nyaphila, kunjani khona ngapha eSouth Africa?
Hayi South Africa go right.
Yeah. Limuzwile umnumzana Jacob Zuma ebuzisiswa edalele parliament ngalolu daba lukankosikazi Grace Mugabe. Khona ngapho ngasitshela ukuthi abadabuka eSouth Africa, izizalwane zeSouth Africa zizulubona njani lolu daba? Njalo lani abaseZimbabwe abasebehlala eSouth Africa alikubona njani?
Bengimlalele uba uJacob Zuma ekhuluma over i-diplomatic leyo nikezwe umama uGrace Mugabe. Ngathi uwehlulekile ukuphendula ngendlela mina ngedwa ebengicabanga ukuthi uzophendula ngakhona, akanikezanga straight answer.
Yeah.
Njengomongameli welizwe engicabanga ukuthi nama-South Africans amaningi akubona kanjalo, ngoba beyacabanga ukuthi njengomongameli bezobanika at least i-explanation ezwakalayo ukuthi kungani kwenzeka into enjalo.
Yeah.
so impendulo yakhe ayisuthisanga abantu abaningi.
Yeah. Abase Zimbabwe bona lokho belomqondo munye ukuthi basengozini yokuhlaselwa ngabantu base South Africa.
Sicabanga ukuthi sisengozini efana naleyo ukuthi singahlaselwa, bekuzoba lula ifu bekuhambe ngendlela yomthetho ama-South Africans kumbe hambona umama uGrace Mugabe kumbe siye enkantolo, bekuzoba lula ngoba bezathi umthetho udlala indima yawo. But okwamanje ngoba bawubonanga umthetho udlala indima yawo ngendlela kade be-expecta ngakhona or ngendlela abafuna ukuthi ngale kwenzeke ngakhona, kusengenzeka ukuthi bacabanga ukubhodlisela kithi ngezinto ezifana nabo xenophobia.
Yeah. So lokho besithi ngabe uyabotshiswa lalo baso kwedlule isikhathi eside kangaka njalo sebuyele eZimbabwe.
Angicabangi ukuthi vele bengathi kangabotshiswa nje, bona bebevele befuna ukumbona siye enkantolo. Lokho kungaze kube yisikhathi esinganani, kodwa basafuna ukumbona siye enkantolo ungawe ngokuthi I think ngakuba banezindlela bezoyenza i-appeal against le diplomatic immunity ezoba uGrace Mugabe.
Uthinike ngalabo abafole izolo betshengisela besekela unkosikazi Grace Mugabe sithi njengomzali akumele ajezise abantwana nxa lapho ebathola bezowona.
Umzali uyabajezisa abantwana maye bathola besona, kodwa kuyabe sokusiya ukuthi sijeziso bani lesi umzali asinikeza abantwana, njalo abantwana labo abanikeza isijeziso ubathole besenzani. Esikhathini esiphila kiso njengamanje akuselula lokho lokuthi besithi umntwana ngowawonke umzali, njengalokho bekusenzeka kudala ukuthi umntwana ubengowawonke umzali. Ma umntwana etholakale sona umzali befika discipline lowo mntwana omthole sona, kodwa kuley case kunzima ngoba umntwana lo ubengoni eyedwa, ube kufike kwachaya abantwana bonke besizathi bebedisciplinwa, kodwa ma uchaya oyedwa ube disciplinwa esona lo bani.
And njalo nxa kuyukuthi vele umthela uswazi umntwana, umthela uswazi ngothando, awusoze umlimaze kangako.
Ya, amangxeba abonakale kuGabriela Angels ayabonakala ukuthi ebengathayela ukuqondiswa, ubethayela ukuzwisa ubuhlungu. Kulo mahluko phakathi kokuqondisa ingane lokuzwisa ingane ubuhlungu, umama othaya ingane yakhe akayithayeli ukuyilimaza loba ukuyibulala, kodwa uyayikhuza, akayilimazi ngendlela le esiyibonileyo.
So uthini-ke ngalabo abamsekelayo lo unkosikazi Mugabe?
Mina ngokwami angicabangi ukuthi abantu abamsekelayo bamsekela ngoba bemsekela. Ngoba akekho umuntu opheleleyo kahle ngingakubeka ngaleyo ndlela ukuthi ongayisekela le nto. Basekela nje, I think bacatsha ngokuthi basekela umuntu, kodwa sekungenzeka ukuthi kube le ndaba zezombusazo politically ekusekeleni kwabo. Ngoba umuntu nje his or her five senses angeke ayisekele le nto eyenzekile.
Yeah. Hayi bamba khona phecingweni nkosikazi umbe nkosazana nzaphambanisa.
Nkosazana
umathuthu.
Yebo.
Wakulungile. Bamba khona phecingweni saqhubekela phambili ngohlelo lethu. Ngikenike ithuba kumavelas.
PJ tininge tine mumwe munyarikani amai Hilda Nkomo vari panhare vari ku Britain vada kutipo pfungwa dzavo. Amai Nkomo, pinda yenyu muchirongwa mutipo pfungwa dzenyu.
Maita yenyu zvisimavelazi.
Ya, taura yenyu.
Thank you. Inini semubereki zvakaitwa namai Mugabe samai venyika, it's so disgraceful. Why ndichidaro vaifanira kuziva ivo chindiro chavo samai. And that part of it, she went into another country to fight someone which wasn't fair in a public place. And after all, when she went to South Africa, she had the mission to go there carrying that cord which she used to hit that girl, the innocent one. No matter, let's say if she was a prostitute, You can't do that to someone. She was going to report or do something, to get down and ask you, who are you, or whatever. Not just to come and get someone and just hit someone, not even revenge you.
Mm-hmm.
I don't think it was fair. You know, if you are a married person, yes, my husband, he hits me day and night. You feel like you are scared. So no matter whatever is happening, people in Zimbabwe don't think this support, it was because they are happy.
Mm-hmm.
They are being abused, and after being abused, they are being abused.
Aiwa, mainkomo, tinotenda ipapo ndanyatsonzwa kuti chokwadi muri kutaura nemoyo wenyu wese, asi mamboti gaga ganeshona kune avo ndanzwa mamuchi mixa mapinda mushona mudevele muchirungu manga muri kugona chaizvo, muri kunyatsotaura saamai mungoti ga.
I'm talking this because the school and she are going to Mandara. Yeah, I am going to. After all, Avana Mabasa from 1980 up to today. Baruku Kodiram South Africa. Namuakita Sukengesa, Mongita Nam Zimbabwe, Mugaruki, Mikao, but if you want to come and sit around with them, what are all Vana? I didn't know how to myself to be. I'll tell you, you love an Arakovate. That's what I was able to get that.
Imimi muri kupi mainkomo imbotipewo norondo yeupenyu wenyu wangu angade kuziva.
Imimi ndiri kuno ku UK. Tiri muna isusu wa tiri vauli takauza muno munyika. Asi tinotoriwo nekodzero yedu tiri munyika yavo takauya kuzoshanda tichiita zvatinoita.
Aiwa. Aiwa, tinotenda mainkomo. Ibobatai makadaro nekuti tuda kumboenda kune imwe video yedu yatinayo yatapiwa isu takumbira kubva ku Bus Stop TV. Vakaita ivo video yechiitiko chanezuro, saka tuda kumboenda kwavari. Tinoona video yanga iri kuitwa iyo ne anoita zvemutambo muzvare Gonyet Samantha Kurewa anga ari kuita iye video, asi ndeye Bus Stop TV. Takumbira kubva kwavari vakati tiishandise. Regai timboenda kwavari tione zvafamba sei.
Yeah, man, now. Yo, my hen. Ndakati mageto yenda. Vamwe vakafane kundiseka. Mwenye nasi zwese saku yenda.
chapresa. Kos, fura, hakuna, magets, hakuna, mabimi, kanzuru, baija, takura, mafas, hakuna, malift, hakuna, makwam, tora, fiste, papu, takura, makwam, hakuna, machef, hakuna, magets, takutanga.
Nasi tiri pa ZANU PF headquarters pa muzinda we ZANU PF. Apo my youth is arikuita solidarity match ya Dr. Amai. Ngati tore na maizu nisinzo oti warikuti kudi. Magade enyu mkoma. Magade enyu.
Tiri pa edu.
Ruku mpro timunde sana ngoro chie churuku mbanya tue itika pana.
Taya kumachi.
Imachi echi.
Ya momsi. Yee. Taya uzo uradza wanu. Wekuze kwenye kwa taye wa momsi edu itinuwaada cha izu. Atina ipomero wanao zinzoe za harungeka kuno Zimbabwe.
Kumbro tumudi sana nguroti nasi panapa taunga nirei I program echi ya iripana.
Program iripana pata uya kuzo sigira mtungamiri wedu. Comrade RG Mugabe. Saie wakabane sumu hondo. Aka tungamiri ya na nasi utungamiri wake atina chatumu sora. Ano utungamiri wakanaka unufaza munu wese. Angasi na munda, ano munda. Angasi na kana chokujga, ano na chokujga. Chinoti faza kuna president, chokuti. Kana kukaita nzara, pakaita program, kuti papa ni nzara kwa raka pera. Munuwese, hakuna Zimbabwe yese kwa sina kutumizira chikafu.
Saka program ino inde kuti vangwani nzara takuwa no chikafu.
Aiwa. Wong is part of it, but issues. Tuna kuti kutsigira utungamiri wa President Robert Mugabe.
Mimi sa youth leader. Zvanga zvinobatsira chi like sema youth e Zimbabwe. Zvamaita nhasi.
Zvataita nhasi isu se youth league zvinoita tinzwe manyuku nyuku. Nekuti isusu se vana se youth league tinoti isusu pana mai ndo pane mwana. Panotarwa sara mai Mugabe tese tinowanikwa tiripo sevechidiki. Zvinotorwadza vechidiki kuti vange vasipo panotarwa sara mai Mugabe. Isusu tiri vana vamai Mugabe, tiri vana vamugabe. Tine vabereki vedu vairi munyika muno, baba namai Mugabe ndo vabereki ve youth league yemusangano we ZANU PF. So chese chine chekuita namai vedu tinowanikwa tiripo sevana vacho.
Ichi changa zvinyatsoitika imachi echi yange chitwe
vanhu vakazara pano nepamusana pekuti isu sema comrades akarwa hondo yerusununguko tatarisa taona kuti vanhu vanenge vakuita kushirasika pfungwa nevamwe vedu makomrades akarwa hondo yerusununguko vachazini kuti varikuitei vakutuka vakuzvishora even basa ravakaita havachati kuti vakasunungura vachovato respect at all saka takati matukira vakuita kutuka baba kutuka mai zvitara kufamba ndere kuti all veterans have denigrated Grace Mugabe all veterans have said Mugabe must go ndo zvatafambira chete hapana chimwe.
Alright.
Yes.
Yeah, tanga tichiona mabhana anga akasimudzwa kunzi Go to South yati pasi ne Afri Forum. Munganisana ngoro zvinombonyatsoreve kuti Afri Forum.
Amen. Havo vana ivavo vakawanda wanda ava vanotozivana ikoko. Because pano mwakufunga kufoma zvimapato vozvipa zita vachinyepera kunge itse forum yekuita other things. Instead, iri nzira yekupinda mupolitics. Saka ukatoona vakutoti pasi nayo vatozivana kuti wrong forum. Yes, I know what you want to do because those years and PF.
Ah, Banana can't Afri Forum can a ragasimus, what number you own? And this could say out my own a papi. This is of Jedish attached as an ass. There's a Zimbabwe. Zimbabwe and a border to border, some better to the Popo.
Any mamma?
The report Magadi and you?
No, Farah. Drukona, Nasi, Vintage, Chirum, when you take a banana.
Ndiye musangano wedu weZANU PF.
Iri yechi, imachi yechi.
Izvo harisati tanzwa kuti imachi yechi.
Ndaona makabata chakanzi Go to South pasine inoti Afri Forum. Afri Forum chimborichi.
Afri Forum zvinozikanwa nevagaro kuGutu. Ndivanoziva. Ehe.
Nai baba, Afri Forum zvinombonyatsoreva taona makati Go to South yati pasine Afri Forum.
Every forum is not out there. You got three forum. You can pitch a good. You can do 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 a good.
Aiwa, yeah. Tinotenda maita basi. Right, nofunga mazvinzura ma youth zangachita solidarity mate ya Dr. Amai Grace Mugabe. Gonyeti reporting for Bus Stop TV News out.
Aiwa tutora mukana uno kutenda Bus Stop TV nekunge vatipa ivo mvumo yekuti tishandise zvavakaitawo nezuro vakanga vari ku Solidarity March mazvinzwira mega. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano kuti zviri kuitika munyika iyi, madzimai vari kupindawo sei panyaya idzodzi dzemitambo nezvimwe zvakadaro. Tanzwa vamwe vachitaura PJ tanga takateerera kuti vanga vari kunyatsoziva here zvavanga vafambira. Tatonzwa kunyangwe ivo vanga vari kuronga vaedza kutsenga-tsenga mukanwa kuti vataure kuti sei vanga vari pachiitiko chane zuro. Asi ndozvimwe zvatiri kuzeya nhasi kuti tione kuti zvakamira sei uyezve zvinorevei mune ramangwana nyanya kuupenyu hwemudzimai wanhasi.
Woti mbuyele kunkosazana Matutu. Wena ke ubulalele lawe lapho bekhuluma abakade bexoxwa labo ngugonyeti. Abanye bebevele bengakuzwisisi lokuthi balandeni. Ubona njani wena?
Ngicabanga ukuthi abantu bayasetshenziswa.
Yeah. Ikakhulu abasakhulayo lapho.
Yeah, abasakhulayo ngizile lo mama obekhuluma lapho. Mina njengomuntu omele inhlangano yabo mama, kungizisa ubuhlungu ukuthi abo mama they are being misled. Bagcina besenza into abangayazi ukuthi bayenzelani, and namanje bakuthiwa bathi phansi ke-Afri Forum. Abakwazi nokuthi i-Afri Forum le abathi phansi ngayo kuyini.
Kuyini mpela mpela.
Into engiyi-understandileyo ukuthi abakwazi ukuthi nxa kuthiwa phasi ne-Afri Forum, yini i-Afri Forum leyo. Bavele nje bafika batshela ukuthi kuthi ukuthi kune-Afri Forum noma ilwisana nalokho okwenzeka e-South Africa kumbe kwenzakalani, but abana-idea ukuthi yini leyo. Okubonisayo ukuthi le nto abayizile lapho, le nto abayikhulumayo abayazi, okuzisa ubuhlungu kakhulu.
Ngoba
thinasorela sithi abantu basupporte into wrong kanti abakwazi ukuthi basupporte into wrong.
Kuthi lapho nxala nalapho sokuvotwa ngomnyaka ozayo, yibo abantu abazabe bevota bona laba. Kule nto ezaphuma khona lapho.
The fact that laba abantu abazazi ukuqala ukuthi bona bongobani, abakwazi ukuthi benzani, kufana nje lokuthi angazi noma ngingababiza ngama-studio noma ngithi yini, because loba besiyovota abazi ukuyavotela ukuthi bafuna ini bona.
Yeah.
Bazovotela ukuthi kuthiwa kabenze ini. Okuyithi elungelweni labo lokuthi bazikhethele, abalali ilungelo lokuzicabangela kahle kahle. Engilwa lakho mina kakhulu ngikubo mama ukuthi omama kumele bazimele, bafunde ukuzicabangela, afunde ukuzenzela ulutho ngokuyinguye kwakhe, angayenzi ngoba ubani ethi kayenze kanje. Laba bantu abakwazi ukuzicabangela, abazukuyavota ngoba bafike bavote ukuthi mina ngikhetha lokho, bazavota ukuthi kuthiwe kangenza ukuthi.
Mama konapho ecingweni mama.
Zvakaoma. Aiwa, ane nzeve azvinzwira vane meso vazvionara. I think tichiri namai Hilda Nkomo. Handizoti muchiripo here panhare? Hello.
Hello, ndichiripo.
Ehe, mombo tipewo pfungwa dzenyu nezvataona pane vhidhiyo iyo yanga iri kubuda. Taona vamwe vechidiki mayouthis anozikanwa semayouthis vanga vari kuti ivo vanga vasiri kutoziva kuti vanga vafambira chii. Uye zvapo tiri kuona mabasa ari kuitwa ivo nevari kuita zvemitambo kuti vakakwanisa kutora zvanga zvaitika musi iwoyo, vakakwanisa kutaurawo nevamwe vachinzwawo pfungwa dzavo. Kunyange zvava zviri kusekesa, asi zvinodzidzisa mune zviri kuitika zuva nezuva kumusha. Tipewo pfungwa dzenyu.
Ini ndinoda kutenda Gonyeti nezvaakaita. Ndinoziva kuti kuinareta chinhu kunonakidza kuti anogzamisa pfungwa anoona mamiriro akaita zvezvinhu. Takatopiwa green light naGonyeti. Thank you so much nezvaakaita, nokuti vanhu ava vakangouya vari murima zvazvo kungoenda kunzi vamwe vano vachidawo matisheti nemazambira nekukwidza mahara kwavanenge vanzirwa yekusangana nokunodzika kana vachapuwa masikadi kana chii, but at the same time kuya kwavari kuita hakuna zvinoshanda. Sorry.
Aiwa tirikuona apo PJ vanenge vawana nhare yapinda pari zvino asi tiri panyaya iyoyo regani mboverenga zviri pa Facebook page yedu ndirikuona pane vari kunyora panapa tina Wills Sweeney ari kuti ndobvumirana naamai Hilda Nkomo zvizere Mabon Free mazhinji havana basa Marvelous Chisango ndawanawo vane zita rinenge rangu panapa
hauskuitira fevha here
apa ndaita fevha nondangoona kuti Marvelous ndafunga kuti ndini
sazita
saka vari kuti hanzi handina munda ndipeiwo ndofunga vari kutaura pane zvanga zviri kutaurwa nemayouths anga vari kuti vakapiwa minda nezano PF masola wadudula mwandi ari kuti Dr. Amai vakarasha apo veAfro Forum vekwagutu hanzi vari kutaura kuti zvakaoma apa tiri kunzwa kuti Afro Forum ndeyekwagutu ndo zvavari kutaurawo panapa hanzi naWill Sweeney it looks like vanhu vakangonzi endai kumusangano wezano PF asi havaziye chikonzero chavakange vachifambira saka kana muri palive feed yedu pari zvino dzvanyai pakanzi share tione takawanda uyezve modzvanyawo malike nemalove kuti PJ neni tizive kuti muri kutinzwa here kana kuti kwete nekuti dzimwe dzenguva tee tiri kungotaura PJ pasina ari kutinzwa
pasina ari kuteerera panonzi pana amai mulochwa panhare tokugamuchirai
Hello. Makadiko mai mulochwa
ndiripo makadiwo
aiwa nhasi ndafara kuti mapinda muchirongwa nekuti togara tichiedza nhare dzenyu dzisingabvumi munoona sei zviri kuitika izvi tinoona kuti nezuro takaona vechidiki vachienda kunotsigira iwa mai Grace Mugabe kune kuratidzira kwakaitwa vachiti zvavakaita kusouth africa zvanga zvakanaka
ini ndingonasa kuti vanhu vanongoita zvekungotinhiwa nekuti vanhu kuti zvavanoita kuti ungazvitaura kuti unoti ndezvepfungwa dzake here munhu haina ndionisa kuti ndezvepfungwa dzavana kuti vazhinji vanongoita zvekutinhiwa senge kumusika kuya kwavanenge vari kumusika kuya vazvinongosvika pagedhi repamusika rotomira kutonzi munhu wese mabhazisika azara kuti anenge ari 5 here kana kuti anenge ari 6 ndozvavanotoita pamusika iko kwavo saka vanhu nenyaya yekuti vanenge vachidinyayekuti vanhu vanenge vachida mastezi mumusika muya kumupedza nhamo kuyako kana ukaramba kuti urambe kuinda hazviti unototorerwa stezi saka vanhu hapana zvavangadomboita vanhu vanotoziva kuti tikasadero vana vedu vanofanha nzara
saka mai mulochwa imi muri kupi uyezve kwakamira sei panyaya idzodzi dzekuenda kumarali muri kupi imimi uyezve kwakamira sei panyaya idzodzi dzekuti madzimai vawanikwe vachikurudzirwa kana kuti kukokoredzwa kuti vaende kumarali nezvimwe zvakadaro
ini ndiri kumberengwa isi mureserva muno zvavanoita vezanu vacho vanoshanda zvikuru sei nemasabhuku nemasekretari emasabhuku saka sabhuku unenge achiziva kuti choga choga chinenge changouya kudai mbeu kana kuti chini unototi apiwe vese nasekretari wacho saka ndio unotofamba achitoudza vanhu kuti mangwana kumusangano kana kuti kune rali hakuna anosara mukasara hamuzopiwi chichini nokuti vanhu vakatorere mazuva nekungopiwa zvacho zvavanopiwa kwedu kuno munomu mp wacho wakambouya anonzi makosi mushongwani munomu east wakambouya akambopa vanhu mabagwe vaitiwa ma5 kg akambouya vanhu vakapiwa kwanzi vakambopiwa raisi ma5 kg vakambouya zve akavapa futi raisi kwai vaingogovana nekapu saka unoona kuti vanhu vanongotinhiwa vangwane vachiti kwanzi tinohla nokuti kana tikaramba tinohla kurohwa
saka muchiona kuuya kuri kuita sarudzo dzemuna 2018 munoona dzizoitwa murunyararo here imi sevanhu vari kumaruva
kunokwedza hako hako hanzi kunyaya kuita mishonga yakanyanya tongoona sokuti senge dzakapfuura dzanga dziri dzadzisina mhirizhonga asi isiwo tiri kungoudza vanhu kuti nokuti vanhu vane vachitiwo kuti isusu tive kumusangano kwenu tinohla chichini kana kuti mutire matishets tinohla saka isusu tiri kungoudzawo vanhu kuti inginda yekumusangano kwacho asi vhoti yako sekreti yako musekuvhota chete wengoziva pokuita sepekuvhotera nokuti kuti vabude chivazve chanyange isusu vendc tikati musangano havavuyi vanhu ende vanovuza kuti musaenda
Aiwa, pakanaka
aukulumi yini mamlo nkosikazi mlocho mbijani
yakhuluma
ye woti fahlafahla ngamafitshane ukuthi khona ngapho kwenzakalani ngalolu daba
ngalolu daba ngapha abantu bayesaba abantu bayethusela banokwesaba kakhulu noma ukuthi thina be-MGC singabiza umhlangano yithi kuphele siphumayo thina ama-senior abanye abasha laba bayesaba bayazikhulumela ukuthi thina siyesaba njalo singabonakala sihamba lani siyesaba noma ukuthi abantu bakuvakathe nxa sokusiwa ku-election so bayesaba ukuthi ndabonakale hamba lami sengo-MGC uyabe sesaba.
So lina lilamanya lilamacebo yini eliwenzayo ukuthi likhangi abantu ukuthi bedlule ekwesabeni la.
Thina siyabe sibakhanga ngokuthi hayi alright nxa sinalisesaba hambanini emhlanganweni lingabizela umhlangano nowezano hambanini kodwa mzukwane wevoti please sicela ukuthi ke lisitshintshe nani ke lisivoteli bayavuma kodwa nxa ukhuluma lapo
ye kodwa ukwesaba yikho kukhulu.
Into yokwesaba yento abayikhulumayo ukuthi siyesaba ukuthi nxa sokuba ama-election kungavuka ukudlalela sizathaywa and njalo siyabuzwa ukuthi sihlala sitshela ukuthi kasifuni umuntu emhlanganweni o-M D C kasifuni vele singasazi ukubona ukuthi emhlanganweni e-M D C siza kucisha abanye basethisela kuthiwa siza kuxotha lapho esigabeni sakongumbani anti yabona
ye kodwa wena udaba lololokankosi ye udaba lolo lokankosikazi Mgabe lokuhamba ayetshaya intombazana lo abantu selike labakhuluma labo emangweni kwakini bathini bona
bamangana vele ngabazi lutho njengabezana abanapha vele ngabazi lutho noma ukuthi kule zanu kadresi G40 kule lacosti ngabazi lutho ngapho kwenza kokutshelwa kuphela ukuthi bazokwazi ukuthi MP wabo ufana phezele kwa-East ukuluphuhla ngothi vele ngabazi lutho batshelwa yithi bemangala zingasi bathengisa amavidiyo emafonini bamangala sifuta sebebuthanele befuna ukubona
ye
ngoba iqiniso vele ngabavunyela ukuthi babelazi iqiniso
hayi wama imlochi wanhasi ndimathigonera asi muramba makadaro nekuti chokwadi tinogara tichifara kana mapinda pachirongwa chedu uyezve tsvagai mamwe madzimai emunharaunda taura yenyu
netwek yangu ndofunga ndinongonetsa
aiwa nhasi muri kunyatsonzwika mwari anyatsotiitira atiitira nyasha nekuti muri kunzwika zvakajeka saka tsvagai mamwe madzimai emunharaunda mupote muchipindawo pazvirongwa zvakadai kuitira kuti tinzwewo kuti imi madzimai vari kumaruva zviri kufamba sei
ukuze labo baqunge isibindi sokuthi bakhulume emoyeni bakhona yini abalesibindi esinjalo bakhona yini abalesibindi esinjalo sokuthi bangakhuluma lasemoyeni njengoba nosithi bayesaba
abantu bayesaba bayesaba ngiyangize kodwa ngabanikezi nihamba abaningi babe mbuza ukuthi wena wangena njani wathinithini ngabalayela ukuthi nxa ufuna ukungena ngabanika le namba zakhona kodwa kanzake mbeshe phela bekhuluma futhi bayesaba
bayesaba ye kodwa antsho lina abe-M D C laqalisa uhlelo olokukhuthaza omama ukuthi labo bangene kwezombusazwe ngakini ngapho emangweni wenu akukasabalali na
abalapha bayesaba ngicela ukutshela ukuthi mina ngingu-anti candidate khonapha esigabeni sakongumbani lapha since 2005 uncontested so akukhanga ukuthi abantu bayesaba
abafuni khona ukulokota
manyatsotaura amai mulochwa nhasi manyatsotifadza panapa ndo zvatinoda izvi madzimai kuti potai muchiuya mutititaurira kuti zvii zviri kuitika ndiri kuona mulochwa vari kuti vanhu vanotya kupinda mune nyaya dzematongerwo enyika saka ndosaka kazhinji
kachovanotya
aiwa tirikutendai tinovimba kuti tichange tiinemi zvakare mune zvimwe zvirongwa zvedu muve nezuva rakanaka
zvakanaka inendotenda ane keki ndiye nongondikava ma
aiwa nhasi manyatsobuda zvakanaka muve nezuva rakanaka PJ, tine mumwe munyarikani Linda Masarira apinda pachirongwa. Linda Masarira, tokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Makadi inyu vanasisi vangu vakuru vari kuWashington DC, vatereri zvofara kuva pano zvara nhai.
Ehe, tiri kumbotarisa.
Tinotenda kugamuchirai pachirongwa.
It's always a pleasure.
Watikudza zvikuru anasisi.
Ndizvozvo.
Koma.
Vanayaya.
Vanayaya.
Aiwa, magona. Tokuchingamidzai. Tiri kuona zvakaitika izvi nezuro tichiona kuchiitwa iko rally muHarare imomo yekutsigira Dr. Amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa. Tipewo pfungwa dzenyu kuti muri kuona zvakamira sei. Tozoti mamune zvimwewo zvamakaronga. Chimbotipewo pfungwa dzenyu.
Handidi kunyepera ini. Nezuro ndakanzwa kurwadziwa. Ndakanzwa kusvotwa. Ndikanzwa kuneta. Nei ndichidaro, chakandirwadza ndechekuti vanhu vakaenda kunomacha vasingazivi kuti vari kumachirini. Nekuti vanhu endai muno macha. Mukadatsa maheadmaster aya, vanhu vanga vatovingawo musangano wemaheadmaster. Vachiti tiri kunodzidziswa zvenyu curriculum. Rakanzi endai muno macha. That is the level of desperation of Zimbabwe. Yekuti ndikasaregedza kunomacha uku, basa rangu rapera. Asi ndine munhu ari close kwandiri wandisikagone kutaura pane penyoro. Akati podo handisi kuenda, akapinda mota make akadzokera kumba kwake, handisi kunomacha. Ndozvi zvandiri kukurudzira maZimbabweans kuti ngatiambei kushandiswa. Ukashandiswa unowanei? Chero kanopiwa $2 yacho ichakuraramisa here makore ese achauya? Aise yakakuita sei? Yakakubatsira kudaro. Pedzezvo chandotaura kuti ndakaneta. Ndakanetiswa nenyaya yekuti amai tinozviziva tose, chero vasingati kumachena kuti vakarova, vakarova. Ndosaka vakatsvaga diplomatic unit. Chinhu chese chandaitsvaga kwavari semunhu anozviita she philanthropist, handiti ndaifanira kungoti no, I apologize, I am, handiti hapana munhu asingatadzi. Hazvina basa kuti uri first lady here, uri president, uri ani. At the end of the day, we are all human. We are. Hakuna munhu anonzi ari perfect anogona zvese pasi pezuva. Asi chitiko chanezuro handidi kunyepa. Chinhu chekuti chinosvodesa pasi rose kuti vanhu vakabuda kunoti tiri kunomacha nekuti amai vakarova munhu kuSouth Africa. Tinokuratidza kuti tinovada. Chitiko chiya chinoratidza kuti vanhu vari kuti zvona hatirabasana zvokuti mai vanofamba vachirova vanhu. Isu tinovada vakadaro. Asi chinozosvodesa nekurwadza ndechekuti vanhu vanga vari paya mukaona kana nyita zviro chaita nebus stop TV iya vanga vasingazivi kuti vari kutsvagiiko. Ndopa ndinozodzoka ndichiti vana veZimbabwe makakomborerwa mune nyika ine michero. Inevhu rakanaka, inonaya mvura, inodai inodai. Munozviti makadzidza. Asi sei tichizosvika pakudzikisirwa kutari kuti tichongoitiswa zvinhu zvatisinganzwisisi kuti zviri kuenda kupi, zvichibva kupi, zvizomira papi. Hakusi kuti vanhu havazivi, vanoziva, asi vanoti vanotya. Pedzozvo zvoti aiwa tiri maKristu tinonamata. Asi Bhaibheri rimwe iro ramunoti munonamata rinokuudza kuti fear is a demon. Kutya chairo idhimoni. Saka tochiti here nyika yeZimbabwe inyika ine vanhu vakazara nemadhimoni ekutya.
Ndombopindira ipapo muzvare Masarira. Tiri kuona munyika pari zvino pane kutaura taura kwakawanda. PJ tichitanga iro vhiki rino iri. Panga pari kutaurwa nyaya yazodwa wabantu. Asi takaona maZimbabwe nipo pano pasocial media vachitsikana nekutsikana nekuda
kutsikirirana.
Nekuda kutsikirirana vachitaura ivo pfungwa dzavo. Asi sei tisiri kuvaona vachitaura pfungwa dzavo kana tiri kutaura zvinhu zvematongerwo enyika? Chii chiri kumboitika munyika?
Izvo zviri kutaura kuno.
Ndinogumbura iyoyoyo vanasisi vangu. Yekuti kana muchitarisa kana paFacebook pangu, kazi nyichiti ngatirwoedzei kukurukura kuti Zimbabwe yachoda yakaita sei, kuti tinokwanisa kuivaka sei. Vanhu havapinduri. zvino zvisina maturo izvozvo zvanazodwana nani ndozvavanoda asi tikada kutochiritsidza kwacho kurarama sekune uchotambudza munhu taone kana mari yekombi chaya anenge asina kujusa cheiko kana data bhando racho rakaenda pafacebook kana ane mukadzi wemwana ngatotsvagawo munhu wekuti hei ndichimbonditengerewo ndimboti ndizvaina pafacebook ndozotaura newe kana ari murume varume chavo vari kutokorokozototsvaga mabhandhuru iwayo muno muzimbabwe muno vazhinji vandinotombotengerawo vachoti ndichengerewo bhandhuru ndigoyo ndapinda pasocial media but at the end of the day enda pasocial media pacho unoita maconversation anoita kuti tionesane tivakane ndo zvinhu zvakakosha I was appreciated really you know when people start having conversations on social media which are meaningful which will develop us as humans Boka tiku kwanisa kuita izvozvo zvino zvisina maturo zvekurarana kwevanhu nekuti ndozvanhu zvavane basa nazvo kana zvekusasimira kwevanhu asi tikutambura hakuna mari kumabhengi hakuna mabasa hakuna tikatikurukure nyaya idzodzo vanhu havadi kudzikurukura vanzi politics but at the end of the day politics dzinoafecta kudya kwako prize yechingwa kuti wakwanisa here kuwana basa saka hapana paunofa wakati ini handiita zvepolitics bcause politics ndiyo inotoraramisa upenyu hwako inoona kuti wararama here kana kuti wafa chinondirwadza kuzvipatara cheko hakuna mushonga
Sisilinda tombokubatsa ipapo ndozoti zvechokwadi hana pari kurwadza muruda kutaura mafungiro enyu asi tine vamwe vanyarikani pj ndiri kunzwa kuti mai Nkomo vambenge foni yavo yanga isanzwike mongotiti muchidimbu tipewo pfungwa dzenyu pane zvamuri kunzwa zviri kutaurwa nasisilinda izvi tisati taenda kwauri pj
zviri kutaurwa nasisilinda zvinorwadza ndakuudzai kuti nini I was matured during the war ndaiona zvese ende iye zvinoizvi zvavari kugara vachitaura utongi huripo kuti nyika ndeyezano nokuti vakarwa hondo hondo iyi yakarwiwa zanlapos nezipracos tese tanga tichiona vana chimbwido vaisika madzimai achirohwa munhu wese achiita kuti nyika ive zvairi but nhasika munhu wese akutarisirwa pasi zvakunge zano yakangoraramanamanayo zvinorwadza isusu tine vana izvozvi vasina mabasa vakapedza kuuzeti vagere izvozvi vari kutengesa madomasi uzei munyika medu asi ezvine zvinonzi ya kumusangano wononzi pasina nhingi pasina nhingi vanhu vaya vari innocent but kana nyange iye mutungamiriri ari mutungamiriri kana wakanganisa unotiwo veduwe chero ndiri mairemba hanzi ndosaka zvainzi kuvakuru kugocha kunoda kwaamai kwevana kunodzima moto unoti ai wakarangurai bhaimboisaiwo kuitira kuti zvibharanse zvinogara maungoti zvese zvawaita vanhu vese wonzi kwakwa chero vakatyikidzira vanhu vokurohwa vanhu tozvizva kuti tinorohwa bati zvinongorwadza kuti takufirawo here isusu tine marayitsi munyika medu
regaindi kubatei ipapo nekuti nguva dzedu dzadyanana timboenda kuna cpj vataurawo nemumwe munyarikani kuitira kuti tichipeta nhaurwa yedu yanhasi pj
matutu ngiletemba lokukhona ecingweni sokusele imizuzu emibili nje kuphela
okay
ye wathi mbuze umbuzo lo okhulunywe ngunkosazana Linda wokuthi udaba olukhulunywe nguye lokuthi siyabona sixokozela enkundleni lapha ezebulenjini sikhuluma ngezabo zodwa wabantu kodwa singakhulumi ngendaba ezigqakathekileyo ezokuzithuthukisa ubona njani
liqiniso lelo abantu baxokozela kakhulu entweni engelamsebenzi bese ngiphinda ngivuma futhi ukuthi mhlawumbe endabeni ezinjengezo zombusazwe abantu balamadimoni obugwala la amadimoni obugwala okwesaba and can I please say this my last sentence
ameno nare dzavo pj apo dzinenge dzabvadza clipwa asi vanga vari kutaura zviri pamoyo
pavomadimoni iwaye kutya
asi tongoti
nguva dzedu dzadya mazvo
just to thank all our people that were on our live stream at VOA Shona we really appreciate you Sekuru Oswald Soko I saw you I couldn't read your message but thank you for participating and everybody was on the live feed and also our guest who helped us look at the situation Linda Masarira we also had Hilda Nkomo PJ
sibonge kakhulu unkosikazi unkosazana Victrice Matutu ekade silaye kuhlelo ngibongele njalo unare umaveje umaramwedze gambiza udambudzo umsa wenkosi lo mesi inkosi ngathi alibonga lonke olivalelisayo u Praxedes Jeremiah
and our marvelous mhlanganya who is saying please share our life feed. Thank you.